Zvawaita rombo rakanaka mwari vakupa mari Wapinda machena pachadizu ngushandisa fungwa Unoda kuzora pata sama cheso pachingwa Apa unoda kundotya mari nedzenza kutupai mukungwa Unoruza kwalanga ukazingirira haranga Nauruze haranga ukazingirira kwalanga Unoruza kwalanga ukazingirira haranga Nauruze haranga ukazingirira kwalanga Kamushona yacho iri deep deep Let me make it cheap cheap Nyatso terera Nyatso furanze
Mashoko uri mukoti Uza kwa tafani kejembi mukoti